chinangwa chimagetsi anenge aimpuso sekupuwa miswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva kwatakaita mitinzvono rakapera tiina pemuseki Dr. Basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva 2-3 asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 AM anenge adzima but iko zvino aakuita nemazuva kuti mamwe mazuva vanombodzimana mazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo.
Saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi?
Musangano uyu wakanga uri weministry yeagriculture nevanorimisa varimi chitingati veagritech kozoita vamiririri vevarimi mafarmers union namafarmers vakanga varipowo zvekare pamusangano uyu. Vanomiriro zvinwa nevanomirira magetsi vezesa vakanga varipo saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uyiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo. Tikatarisawo vezinwa vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridziri vezesawo vakafundisa kuti magetsi achange ariko.
Ko panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzowanawo here uye takanzwawo ivo vabhasira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu wose kuti varimi vatange kurima?
Hongu matrakita aripo dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohavisa matractors vanga vachichaja namaresolas chete vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRPGs iri mari yomumwe